Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina mbudzi 23 2017.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC.
Neni Jonga Kandemiri mchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutungamiri mutsvawedza NPF Emerson Mnangagwa votoreswa miko mangwana paurongwa huchange huine vatungamiri venyika dzemusadhak.
Vakasiya basa semutungamiri wenyika Robert Mugabe votarisirwa kupa vamunangagwa matomu.
Muimbi ane mukurumbira munyika Thomas Tafire nyika mukanya mapfumo anoti munyika munofanira kuitwa sarudzo dzakachena nechimbi chimbi gore rinouya pachitevedzwa bumbiro remitemo.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri mutsva ari kugadzwa mangwana wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutoreswa mhiko yekuti vatungamire nyika mangwana zviri pamutemo. Urongwa uhu uri kupindwa nevatungamiri venyika dzemusadhak Kenya, Cuba, Russia, China uye vamwewo vakambotungamira nyika vakaita sava Kenneth Kaunda navaJoachim Chisano. Mangwana vachange vachigadzwa mamwe mapato anopikisa munyika anoti hana kukokwa uye haasi kuenda kugungano iri. Asi vamwe vanotiwo nhengo dzavo dzakasununguka kuenda kuchiitiko icho chetero kunhandare National Sports Stadium Harare. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Hurumende iri kukoka vanhu vese munyika kuti vaende kugungano rekugadza mutungamiriri mutsva weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa pachigaro zvichitevera kusiya basa kwevange vari mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemusi wechipiri svondo rino. Mapato anopikisa akaita seMDC inotungamirirwa navaMorgan Tsvangirai, MDC inotungamirirwa navaWalsh Mencube, People's Democratic Party neRenewal Democrats of Zimbabwe anoti haana kuwana matsamba ekuvakoka kugungano iri. Mutauriri wePD DP vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vaona chiziviso chokukoka munhu wese ivo sebato havana kuwana tsamba yekuvakoka. VaMafume vati nhengo dzebato ravo dzakasununguka kuenda kugungano iri.
Isusu tinoti munhu wese ngaite zvaanenge achinzwa mumwoyo make. Pamwe pacho kuinda kundoonawo zviri kuitika nokuti chisionekwe muzvibwepwe kuti muno munyika munoita mumwe president. Kana tikakokwawo tinoinda kundoona, kana tisina kukokwawo zvakanaka.
Mutauriri weMDC inotungamirirwa navaWalsh Mencube vakurawo nechiwai vaudza Studio 7 kuti nhengo dzebato ravo dzakasununguka kuita zvadzinoda mangwana.
Hurumende yeZANU-PF ndivo vanofarira kunge vachiisa mutungamiri wavo, uye hurumende iripo haina chayatinyorera somusangano uri muparamendi une vamiriri muparamendi. Asi hatisi kusunga nhengo dzedu kuti dzisainda.
Munyori mukuru muMDC vaDouglas Monzora vaudza Studio 7 kuti bato ravo range risina kukokwa pagungano remangwana. Mutungamiriri weRenewal Democrats of Zimbabwe vaElton Mangoma vati bato ravo pamwe nemamwe mapato ari mubatanidzwa weCoalition of Democrats kana kuti CORD haana kukokwa uye havasi kuzoenda.
Transitional government haitangi nekuti panoiswa mumwe munhu anotanga kuti ndaapo muchida kunegosheta, kwete. Izvinotaridza kuti ivo veZANU vari kuita zvechizanu zvavo, kugadzirisa zvavo zvekuZANU. Saka kuti isusu tiende tondopembedza izvozvo tinenge takanganisa, saka tombosiya toona kuti varikuda kuenda kupi.
Vamango mavatiwo zvainge zvakanaka chose kuti vakokwewo pamutemo semapato asi vamapfume vati pamwe vari kuronga gungano iri vawandirwa nebasa sezvo izvi zvisati zvamboitika kuti nyika inosandura vatungamiriri.
Mazuva ekutanga vari kutanga nyika yanga isina kujairira kuchinja mapresident. Saka nhasi uno vanhu havangaiti perfect nemusi mumwe. Isuwo vakokwi naivo vanofanirwa kukokwa kuda pane zvatinenge tichiri kukanganisa pakutanga kudai.
Mutevezeri wemunyori wezvemutemo muzano PF vapo mangwana vanoti vamugabe vachange vari paurongwa hwekutambidza vamunangagwa matomu. Vamunangagwa vanotarisirwa kudoma makurukota avo nevatevezeri vavo vaviri sezvinodiwa nemutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vaimbova mutungamiri weZimbabwe vaRobert Mugabe vanonzi vachange varipo kumabiko ekutoresa vamunangagwa mhiko. Vamugabe nemhuri yavo vanonzi vapiwa vimbiso yekudzivirirwa kuti vasasungwe nemhosva dzavangatangopomerwa kuti vakapara vachiri pachigaro. Dzimwe nhengo dzeZanu PF dzanga dzichida kuti amai Grace Mugabe vaferefetwe uye vakawanikwa vaine mhosva vasungwe. Asi bato iri razobvumirana kuti vamugabe varegererwe uye varemekedzwe semunhu mukuru akarwira nyika. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata mutevedzeri wemunyori anoona nezvemitemo mubato reZanu PF vaPaul Mangwana kuti tinzwe zviri kuitika.
Pamusoro pavamugabe misakanganwa kuti ndo vakatungamirira hondo yeChimurenga ndo zvakare vakatisunungura vakaita basa guru rokuti nyika yedu inende pamberi pamusoro penyaya dzepfundo. Vakadhivhelopa nyika yedu yeZimbabwe zvaiisa mvura zvainachidza vakapa vanhu minda vakaita kuti munhu mutema wemuZimbabwe aite chiremerero. Vakaita kuti Zimbabwe ive pamep nematauriro avaita vachitungamirira vanaau kunana United Nations kunana SADC vanga vari mutungamiriri wedu. Asi chakangozokanganisika ndechekuti pavanga vakura havana kuona kuti zera raenda havana kukatsaura zviri kuzvashanda. Saka mhuri yeZimbabwe inongirana kuti inouya afanira kuwana ruremekedzo rwake haafaniri kuwana zvekuharasiwa nemunhu tichifanira kutevedzera chianhu chedu vabanzi baba nyange vakazoresva pamberi apanoramba vari baba. Saka vamugabe ndibaba venyika tiri kuona munhu anovakanganisa kana anoharasa nemhuri yavo inofanira kuremekedza.
Ko vampoko pamwe chete nevaimbova makurukota ayo anonzi aimbenge ari muchikwata cheG40 ko vakapuhavo ruregerero here ava kana kuti immunity?
Havana immunity chero mukaverenga constitution yeZimbabwe haivati immunity. Kana vaine mhosva dzavakakoromora vanotongwa pamutemo nyaya dzinoferefetwa dzoonekwa kuti pane macrimes akaitwa committed here. Kana akaonekwa namapurisa kuti aripo vanomiswa pamberi pamatare votongwa zvichiremekedza kodzero dzavo vachizvidzivirira vachizvidairira zvavakaita. So ndo zvinenge zvichiitwa vanhu vakaita saivavo. Anenge apara mhosva kana vapinzwa muchigara zvirevi kuchipara mhosva ukapara mhosva unotongwa nemutemo yinyika.
Uko tiri kunzwa kuti vamugabe mangwana vanogona kuvapo painauguration yava Munangagwa. Ko mungatitsanangurira ipapo vakakokwa here?
Vamugabe vakakokwa vane chigaro chavo chikuru chavanenge vanacho vachiona mwana wavakatema nyaya dzekutungamirira nyika achipuwa simba ranga vainaro vachimupa mablessings ekuti achengete mhuri yeZimbabwe zvakanaka.
VaPaul Mangwana vanove mutevedzeri wemunyori anoona nezvemitemo mubato reZanu PF vachitaura parunhare namutungamiri Nkomo weStudio 7 vari muHarare.
Apo vamunangagwa vari kugadzwa kuve mutungamiri wenyika Mangwana, vakawanda munyika vanoti vanofanira kutora mukana uyu vogadzirisa matambudziko emunyika uye kuyananisa vanhu vose pamwe nekubuda pachena nekukumbira ruregerero kuvanhu vakatadzirwa nehurumende yavamugabe iyo vamunangagwa vakanga vari nhengo inokosha. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Murwiri wekodzero dzevanhu Muzvare Nozipomoyo vanoti kwavari kugadzwa kwavamunangagwa kuve mutungamiri wenyika kwakafanana nekuenderera mberi neutungamiri hwavamugabe vachiti vaviri ava vakafanana. Muzvare Moyo vanoti vamunangagwa ndemumwe wevatungamiri vebato reZanu PF vane chekuita nekuurayiwa kwevanhu mumatunhu ematerland nemidlands panguva yegukura hundi. mumwe mugari wemubulawayo uyo angozvidoma nezita rekuti Chirandu anotsinirawo achiti vanhu vanogona kukasika kufara vachitambira utongi hutsva hwavamunangagwa asi vozoona kuti makudo mamwe chete navamugabe.
Tikasatarisisa zvakanaka tichafarira nenyanga ichabata mai nogona kuzopinda futi mudambudziko rakafanira takapindwa naro navamugabe nekuti utungamiri hunotapira. Saka ivo vamunangagwa vakatapirirwa vanogona kuzokanganwa nezvedu. Plus futi hondo dziri kuitika idzi ndedzavo kuzanupf vachinamasa vakabuda vachiti opposition kana chii hainei nazvo ihondo dzedu. Saka ngatione kuti ihondo dzavari kurwisana ivo pachezvavo, isusu the general public hapana chatinonyanyisa kuona chatichawana pane zvazviri.
Vamwe vanoti mumamwe mashoko avakataura kuvatsigiri vavo nechitatu vamunangagwa vakatadza kutora mukana wekuratidza kuti vanoregerera vamugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe pamwe nevamwe vanhu vaisada kuti vave mutungamiri webato nenyika. Asi vaDidmus Dewa vachitaura semuongorori wezvematongerwo enyika anoshanda akazvimirira vanoti mashoko avamunangagwa anofanirwa kunzwisiswa saaitaurwa nemunhu ange aine mufaro mukuru mushure mezvakaitika kwavari.
Taura kwakaita vamunangagwa hakuna kunatsoburutsa pachena pfungwa dzavo maringe neutongo hwavarikuda kupinda pahuri kana kuti because nzvimbo yavakanga vari number one is NPF headquarters ndofunga ndosaka vasina kunatsotaura kubuditsa pachena pfungwa yeinclusive. Chechipiri maemotions ekuti munhu anga ambosungwa, munhu anga achida kusungwa, munhu anga achida kuurawa zvanga zvakavabata. Saka mufind kuti mufaro zvinogona kutadzisa munhu kunatso gara pasachi taura statement yake. Chechitatu slogan yavakaita yekuti pasine mhandu uyezve nekutaura dzimwe pfungwa dzavakataura dzekuti musu akazopwanywa musoro ndiani. Ma statements anotaurwa munhu achinge ari mudisbelief kana kuti ari mukufarira rusunguko rwa ari marwuri uyezve ari excited nekuda kwechinzvimbo chaari set kuti anga achipinda.
Vadhewa vanoti munhu wese anotarisira kuti vamunangagwa vagadzirise zvose zvakakanganiswa panguva yeutongi hwavamugabe kusanganisira nyaya yegukura hundi. Mutori wenhau anoshanda akazvimirira ega Thelma Chikwana anoti vamunangagwa vane mukana wakakura wekuyananisa vanhu munyika pamwe nekubuda pachena pamusoro penyaya yegukura hundi senzira yekugadzirisa nyaya iyi.
Tinotarisira kuti mutungamiriri wenyika anofanira kutaura mashoko anofanira kudzoredzera vanhu pamwe chete, anofanira kubatanidza vanhu pamwe chete. Pamunguva yavamugabe vanhu vakange vakapatsanuka maererano nerace kuti vachena kwavo vatema kwavo, vanhu vanga vakapatsanuka pakuti chero nematribe chaiyo kuti mandehere kwavo mashona kwavo. Saka izvozvi ndo zvimwe zvinhu zvinofanira kuitwa navamunanga ngagwa kuti vawane rutsigiro kubva kune mhuri yeZimbabwe. Panyaya yegukura hundi vanofanira kuita inonzi pachirungu Truth and Reconciliation Commission kuti nyaya yegukura hundi iyi inyatsotariswa pachayo zvakanakisisa mavictims vegukura hundi vagowanikawo vachiwana inonzi compensation pachirungu.
Asi vamunangagwa vakaudza mapepanhau ekuBritain kare vachiti munhu chaiye anofanirwa kurovererwa panyaya yegukura hundi ndivamugabe pachavo sezvo vaive ivo mutungamiri wenyika panguva iyi. Vanhu munyika nepasi rose vakamirira kunzwa nekuona zvichaitwa navamunangagwa mumazuva mashoma ari kutevera mukugadzirisa nyaya iyi pamwe nematambudziko akatarisana nenyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Muimbi ane mukurumbira zvikuru munyika Thomas Tafire Nyika Mukanya Mapfumo anoti munyika munofanira kuitwa sarudzo dzakachena gore rinouya pachitevedzerwa bumbiro remitemo. Mukuzeya nyaya iyi nekutoriswa mhiko kwavamunangagwa mangwana, tabata vamapfumo kuti tinzwe pfungwa dzavo.
Aiwa, takaona fanika zvinhu zvakanaka kunyika nevanhu vese nekuti vanganga vagarisa pachigaro ichochi. Saka vakaita zvakanaka nazvo kuti vasiye chigaro nekuti munoona kuti makore ese avapedza vari pachigaro iwo hapana chakafambayo, zvese zvaingodzokera pasi. Saka vanhu vanenge vachidawo kuona iya inonzi change zvakae tongoto ne kana nei zviri kuitika izvozvo ivo avava kana vari pachokwadi masoja kana vari kuitira vanhu. Toda real change ka. Hatidi change yekuti hanzi tiri kuitira zvekuti ZANU-PF itonge. ZANU-PF ine record yakaipa. Tidi record yekupasa nyika. Totadii kumbopa vamwewo tombotorayawo kana NDC. Toonawo kuti inotongowo zvakadii. Hatidi kuramba tingori ndisu chete, ndisu chete, aiwa. Kana tiri kuitira vanhu, ngatiitire vanhu vese venyika. Vanhu vanoda change, vanoda change, havadi change yekunyepera. Ava vanhu ava ndo vanhu vamwe chetewo vanga vaina mudzano. Nguva yese iyi vanga vachimupraisa, vachimukudza, vachitindi, akapenga Mugabe. Nhasi vaburitswa mabasa, vakutanga kufonorana. Vamwe vacho vakashaya kudya, vakashaya mari. Saka isusu handisati ndanyatsoona, handisati ndanyatsovatrusta ini, handingatrusti munhu wangu. Toda kuona kuti kana varipenda, vativo vavanhu kwavo, tinoona nemaitiro avo.
Ko, panyaya yesarudzo apa?
Tifanirwe kunge tichinonoka kuita maelections kana kupanana kuti mukana utanga. Zvaauya uyu wezanu vambotonga kana kuti hanzi. Kusvika kana kuti gore rinouya muna September, aiwa ngaende kamaelections angoitwa mabvisa munhu anga achida kukubvidza pamaelections. Saka iye watora nzvimbo yake tongoenda mberi ka zvakadaroka. Tichange vanhu vanoda change chaiyo chaiyo. Hatisi kuda change yekunyeperana yekuda kuti kana kuti kubatana kumeso. Tinoda change. Change ndoyatiri kuda.
Muimbi anemukurumbira munyika Thomas Tafre nyika mukanya mapfumo ari parunari kuOregon muno muAmerica.
Makateerera kunepfenyura yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nasi varumbidza mauto enyika yavo vakavatenda nebasa ravari kuita panguva imwe cheteyo vachicherechedzawo zvavanoona sezvakaitwa nemutungamiri ndodzokora zvakare vachicherechedzawo zvavanoona sezvavakaita semutungamiri wenyika zvakabudirira. VaTrump vataura izvi mumashoko avo ekucherechedza zuva reThanksgiving kumauto eAmerica ari pasi rose.
Vakuru vechiuto muIraq vanoti mauto ehurumende nhasi apinda muhondo yekubvisa chikwata chevapanduki veIslamic State chekugumisira kubva munzvimbo dziri kumuganhu neSyria. Muri yemurwiri wekodzero akatsakatika vaitaidza mara inoti inonzwa kufara nekuona nyika yose ichitaura nezwi rimwe chete rekuti vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiye basa, rinove ndiro shoko rakatanga kutaurwa navaitai kubva muna 2014. Munin'ina wavaitai Dzamara, Dr. Patterson Dzamara, vanoti mukoma vavo akamira oga achiti vaMugabe vave kufanirwa kusiya masimba sezvo vakanga vasisakwanisi kuita basa ravo nemazvo. Dr. Dzamara vanoti chinorwadza ndechekuti veruzhinji vakaona mukoma wavo seaipenga, asi ndivo zvakare vanhu vakazopinda mumigwagwa vachida kuti vaMugabe vasiye chigaro vaitai Dzamara vakanga vapambwa pasina akanga avatsigira. Vaitai Dzamara vakapambwa musi wa9 kurume 2015 nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori mushure mekuratidzira kwenguva ndefu vari muAfrica Unity Square. Ngatinzwe hurukure yataita naDr. Dzamara pamusoro penyaya iyi.
Chinhu chinofadza hazvisinei tuve chipiri anova marumwe zvuro atakanzwa nhaurwa yekuti vaMugabe vabvuma kusiya basa. Ndakabatikana zvikuru svikawo pakutoungudza mhere chaiyo ndaa yekuti hongu vaMugabe vasiya basa mushure mekunge vanhu veZimbabwe vataura mushure mekunge mukoma wangu Itai Dzamara atanga kutaura vamwe vakatomuseka vakati akupenga Asi mfere chipiri uyu mukomana anozvitai anovaka shure pano azhinji kusanganisira ini maziso anga asipoba chinhu takandibata zvakanyanyisisa zvekutoti vamwe pavainge vachitenderera iniwo ndakazotowanirwa ndichitoenda hangu kumba
tichiri kurangarira kuti vamunangagwa vakambovimbisa nyika kuti hurumende ichaita zvose zvainogona kutsvaga kuna Itai Dzamara zvii zvamaa kutarisira tichiona kuti vamunangagwa vachitora chigaro chikuru chemunyika chekuve mutungamiri wenyika
ganditi vamunangagwa ndakavanyorera kaviri kesho nendaa yekuti kana mutarangarira vamunangagwa vaiva minista wejustice katakavanyorera government yava mugabe vari minista wejustice tichitaurawo nekututsumwa nenyaya yamukoma hapana mhinduro yatakawana kubva kuofisi yavamunangagwa vari kujustice ivo vakasvikawo pakutaura kuti a vari kuita kana kuti zimbabwe ichaita zvainoita kuti nyaya yetai inge ichigadziriswa isu tikataura kuti no amanyepo ataurwa navamunangagwa ndaa yekuti takabvira nekubvira tichitaura kuti hapana zvaiitwa negavhenmendi hapana zvaiitwa nehurumende
asi muchine tarisiro here yekuti mukoma Itai vachiri vapenyu vanogona kunge vari kune imwe nzvimbo
chokwadi isu takati chero zvikatora makore mangani ticharamba tine tariro kusvika tavhiwa nendaa yekuti tikarasa tariro iyoyo tazviregera totadza kuzosvika pakuvhiya saka tariro iyoyo ndo inoramba ichitisimbisa tiri kubatirira patariro iyoyo nekuti mukoma Itai tichange tichivaona
vanga vari Dr. Patterson Dzamara vanove munin'ina wavaItai Dzamara vari parunhare muHarare nestudio 7
Masangano akazvimirira vedzisvondo vadzidzi nevanorwira kodzero dzevashandi vari kuungana muHarare mangwana pasi pethe National People's Convention kuti veruzhinji vawane mukana wekutaura zvido zvavo negwara ravanotarisira kuti nyika itore Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera
Vachitaura mushure memusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare vaClarice Maduku avo vanotungamirira vechidiki muCrisis Coalition vati vaona zvakakodzera kuti ruzhinji rweZimbabwe rutaure zvido zvavo kwete kumirira kungotevera zviri kudiwa nemapato ezvematongerwo enyika
vanhu sekuya kwavari kuita mangwana kungogara pasi kutaurana kuti ndeipi direction yatiri kuda ndekupi kwataa kuenda what is the next after Tata inauguration, what is the next after Mugabe varesaina? Zvinge zviri maoko evanhu. Zvisaramba zviri maoko ekuti mapoliticians akasangana pacho zvavega. Vanokwanisa kukurukura nevatowirirana. Zvinokuita kuti varambe vachienderera mberi munyaya yemasimba ekuzvitonga atinga power.
Vamadhuku vati vanga vakagara vakaronga musangano wavo uyu zvekugadzwa kwemutungamiri wenyika kuri kuitwawo mangwana zvisati zvazikanwa. Vamadhuku vati vachaenderera mberi nemusangano wavo.
Chokwadi chiripo ndechekuti chirongwa ichati kuita mangwana chinini zvanga zvakarongwa kubvira kare masangano akazvimirira kana kuti akaita crisis paita need yekuti vanhu tigare pasi tichienderana kuti how do we define the way kurambirana nekuti vamunangagwa vaita inauguration totozvitambira kuti vaenderere mberi nekuti chituko chiri kungoenderera mberi kuti kwaya new president asi isu tinongoziva kuti sekugara kwatangoita secivic society tine zvinhu zvatinotsutsumwa zvinhu zvatinochema chema zvatinofungidza kuti dzimwe dzenguva hapana zvainyanya kuchinja pamadhimandi atagara tinawo
mukuru wezimbabwe national students union vaalista pfunye vatiwo havasi kuendawo kuri kugadzwa vamunangagwa nekuda kwechirongwa chethe national people's convention kuitira kuti vakwanisewo kusunga zvisungo zvavanoda sevechidiki nevadzidzi vapfunye vatiwo pari zvino sangano revadzidzi harinawo kuwana tsamba yekukokwa kuri kugadzwa mutungamiriri wenyika
isusu vechidiki tine zvido zvedu zvatiri kuda mastudents ane zvido zvavo zvaanoda mavhenda mayouth ane zvido zvavo maworkers ari mayouth ane zvido zvavo saka people's coalition yatiri kuita indava mangwana inenge ichitarisira kuadressa zvinhu zvodiwa nemacitizen takatarisa election rikuya
asi vapfunye vatiwo sevadzidzi vari kutarisira kuti vamunangagwe vagadzirise matambudziko akatarisana nevadzidzi nevechidiki nechimbi chimbi
takatarisa kuti upenyu hwemastudents uchinje because nhamo yatanga tinayo inhamo yakabva musame system yanga ina vamunangagwa pacha tukutasa kwa wari kuti ngava chinje ekonomi yedu inofanha kuchinja vagone kuprovide mabasa
masangano ayacho obato rezanpf rinofanira kurangarira kuti vamwe vevanhu vairatidzira kubva mugovera wapera havanene bato iri asi kuti vaida kugadzirisa nyika yeZimbabwe vati vamunangagwa vanofanira kuziya kuti vanofanira kuzadzisa zvishuviro zvemunhu wese kwete zvezanpf chete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Modadigwa.
Vachishanya kuChina masvondo maviri apfuura, mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakakurudzira kuremekedzana kushanda pamwe chete uye nokuchengetedza mitemo yekutengeserana. Panyaya dzokutengeserana, vaTrump vakati America neChina zvinogona kubudirira zvikuru kana vakashanda vose zvakadzama. Asi vakatiwo ukama hwokutengeserana uhu hunofanira kuve rwakarurama, rwakaenzana uye rwakafanana. VaTrump vanoti mukujidzana kuripo iko zvino, China ndiyo iri kukohwa pakuru kupfuura America, saka izvi zvinofanira kuenzaniswa nekukurumidza. Vari panyaya iyi, vaTrump vanoti chimwe chinofanira kuitwa kudzikisa misika inotengesera China uye kudzikisa zvinhu zvechizvino zvino zvinogona kutengeserwa China, kuitira kuti makambani eAmerica akwanisewo kutengesa zvinhu zvavo vachikwikwidzana neChina zvakaenzana. VaTrump vakatizve China inofanira kuziva kuti zvitengeswa ndezvaavo vakazvifunga nevakazvigadzira, saka izvi zvinofanira kuremekedzwa. Vakapamhidzira vachiti America icharamba ichirwira kupindudzwa kwezvinhu kuti vanhu nenyika dzitengesera nezvakasununguka pasi pemutemo. VaTrump vanokurudzira China kuti ibatane neAmerica pakuchengetedza uye kuongorora zvese zvinogona kukanganisa zvinhu, kusanganisa vanopfurikidza mwero nekumisa kutengeswa kwemishonga inodhaka. Vakati chimwe chezvinofanira kugadziriswa inyaya yeNorth Korea, iyo iri kuchichidzira kushandisa zvombo zvenyuklia. VaTrump vakati ivo navaShing vanobvumirana kuti North Korea haifaniri kuva nezvombo zvenyuklia uye North Korea inofanira kutongerwa zvirango zvakasimba kusvika hurumende yava Kim Jong-un yaregera kutevera gwara rakaipa iri. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maarerengerwa neni Tanonoka Wande.
Tereri, tinoda kukuzivisai kuti mangwana tichange tichitepenyura kubva na 10 a.m. tichikupai zvichange zvichibuda kubva kupakugadzwa kwava Emerson Munangagwa. Munokwanisa kuteerera chirongwa chedu cheStudio 7 chatichange tiri kukupakurirai pamasaisai anoti 909 kHz, 4930 kHz, 15580 kHz na 6080 kHz. Musakanganwe mangwana na 10 a.m. tichange tiri kukupakurirai zvichange zvichibuda pakugadzwa kwava Emerson Munangagwa. Live pano panepenyuro yenyu yeStudio 7. Tichangezve tiri live paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati matifarira paFacebook page yedu, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona, motsvaga pakanzi like kuti muone live feed yedu mangwana pachange pachigadzwa vachange vave mutungamiri mutsva wenyika vaEmerson Munangagwa.
Muchirongwa chedu cheWomen's Round Table na 8 p.m. nhasi tiri kutarisa zviri kuitika muZimbabwe uye pamire vanhukadzi.
Kana muchitaupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318.
Zvongo yedu yapera, regai chimbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
Mutungamiri mutsva weZANUPF vaEmerson Munangagwa votoreswa mhiko mangwana kuti vave mutungamiri wenyika zviri pamutemo paurongwa hunonzi hunenge huine vatungamiri venyika dzemusadak, China, Russia nedzimwe.
Vakasiya basa semutungamiri wenyika Robert Mugabe votarisirwa kupa vamunangagwa matomo.
Muimbi ane mukurumbira munyika Thomas Mapfumo anoti munyika munofanira kuitwa sarudzo dzakachena gore rinouya pachitevedzerwa bumbiro remutemo.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiya imina ndungamiri nkomo munhau dzeIsindebele.
So kuhisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 23 kuLwezi 2017 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngikungafundanga ukuthi kube nalokho singathi sinayi-blanket immunity ephiwa uPresident Mugabe lenkosikazi wakhe. Sengangabathala bengabantu ababuse kahle abafume kahle embusweni bekuyinto engasoze ibe yinkinga ngoba vele umuntu okadebusa ilizwe kakujwayelekanga ukuthi bese simlandelela simthele esitokisini.
Osanda genqulwa embusweni libutho umnumzana Robert Mugabe lomkakhe uGrace bazaphatheka emkhosini wokugcoba osesiba ngumongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa eHarare kusasa.
Mnangagwa akakhangele iluhlu zombili angakhangeli one side ngoba abantu bemathebeleni siyakhala sibulewe sibulawelwa aba ayihlobo zethu ezileleyo esibhalarhwe nakwezinye indawo. So njengoba nalayo engwemiglenzi abantu bemiglenzi labemathebeleni babulawa ngenxa yokubana umbuso unganqayi.
Izakhamizi zakobulawayo zithi amazwi kamnumzana Emmerson Mnangagwa awethule izolo ebegcwele inzondo lanxa nje ethinte ezentuthuko. Abenhlanganiso emela isitabane bathi bamukela ngenjabulo ukuthiya isikhundla kukaMgabe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ozathatha intambo zombuso uxolo. Ozathatha intambo zombuso zokuba ngumongameli weZimbabwe kusasa umnumzana Emmerson Mnangagwa namuhla usole kakhulu abantu ababikwase beqekeze bantshontsha ezindlini zababengabaphatha intambo phansi kukahulumende kamnumzana Robert Mugabe abaphandle kwelizwe okwamanje kumbe abake baphuma elizweni. Embikwena wethu lentambama namuhla umnangagwa uxwayise uZulu weZimbabwe ukuthi kumele eziphathe ngokuthula njalo engaze ahlasela abantu angavumelani labo kwezombusazwe. Abaqekezelwe izindlu laba ngamalunga ecele leZANU-PF ebelilwisana lelikamnangagwa eleG40 abagoqela umnumzana Sevia Kasukuwere. Inhlanganiso yamagqwetha, inhlanganiso zamagqwetha lazo ziya kusola lokhu. Umnangagwa uthi abazabonakala besenza lokhu bazabotshwa. Kunakanelwa ukuthi izigangi lezi zingaba ngamalunga eqembu likamnangagwa eleTeam Lacoste esezifuna ukuphindisela kumalunga eG40. Osanda genqulwa embusweni libutho umnumzana Robert Mugabe lomkakhe uGrace bazaphatheka emkhosini wokugcoba osesiba ngumongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa eHarare kusasa. Umgabe uhluthunelwe intambo zombuso libutho zalipha umnangagwa. Kusenjalo ibandla leZANU-PF seliphumele sinqumo sokuthi umgabe lemuli yakhe kabamelanga babotshwe kumbe betheswe amacala abangaba bawadala ngesikhathi umgabe esembusweni. Isikhulumeli sebutho kanye leziphathamandla zeZANU-PF zikufakazile lokhu. kodwa ababengabaphathi intambo bakahulumende kamgabe lo ayengumsekeli wakhe umnumzana Phelekezela Mpoko bona balakho ukubotshwa bengafunyanwa belamacala abawadalayo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcweti kwezombusazwe umnumzana Evidlela Ncube.
Into yembi kakhulu leyo abafuna ukuyenza. Akufanelanga ke kube lo muntu othi yena umupha i-immunity ukungaboshwa ngezinto zakithi. Into yembi kakhulu leyo. Sibale kunye naye uNkosikazi uGrace Mugabe i-immunity leyo kuvikeleka lokho ukuthi baboshwe kuyinto embi ezaba ngumkhuba omukhulise bonke abezayo abazabusa ukuthi ungatshontshi, ungabulala, ungenza yonke into ngegogo konke uzavikelwa ungaboshwa.
Abanye laba kade besebenza lomgabe abagoqela ubaba uMpoko, oJonathan Moyo, oKasukuwere, oChombo, oJiwawo bavikwa nxa kuyikuthi akhona amacala abawadalayo bona bazabotshwa. Ungathini ngaloko sikhangela ukuthi bebengasebenzi bodwa abantu laba bebesebenza layo umgabe?
Kuzabafundisa ukusasa asebaningi ukuthi una ungasebenza lo muntu isela elibhulumbula lomkhulu, umuntu owenza odiliza ilizwe obulala abantu usebenzisethi yona ingesebenzela yena. Sazi uzasala ebaleni, usala ujeziswa wedwa. Bazamele bamelane lakho konke khona lokho, kodwa kuyinto engafanelanga ngokuba phela babesebenza besemphansi kwakho. Kodwa nxa kuyikuthi banamacala aqondene labo njengabantu nje bemile abawenzayo, akulahlala lokuthi baboshwe. Wonke umuntu ufanele etheswe oyetheswe icala kumele avele ndaba njengokomthetho wesisekelo wabo. Kodwa ngisaphinda njalo ukuthi bekungafanelanga ukuthi kube nalokho singathi thina i-blanket immunity ephiwa upresident uMgabe loNkosikazi wakhe. Bengabacala bengabantu ababuse kahle abaphume kahle embusweni, bekuyinto engasoze ibe yinkinga ngoba vele umuntu okade ebusa ilizwe kakujwayelekanga ukuthi bese simlandelela simthele esitokisini. Uyahlonitshwa ngendlela enkulu. Kodwa lo siyamazi ukuthi wabulala abantu izizwe omkamasina warigama elections wenza amahlala amaningi kakhulu. Akufanelanga yena lalo abakade sebenza labo baphume nje bengazange bathonisiswe.
Umnumzana Evidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Izakhamizi zakobulawayo zithi amazwi kamnumzana Emerson Mnangagwa awethule izolo ebegcwele inzondo lanxa nje ethinte ezentuthuko. UMnangagwa ukhulumela abasekeli bezanu PF eHarare izolo ntambama esanda fika elizweni ngemva kokuyaphephela kwele South Africa esithi wesaba ukubulawa ngumgabe labasekeli bakhe. Intatheli zindaba yethu ubathabile Masuku usipha lolu daba ekobulawayo.
Oyelilunga ledale lephalamende umnumzana Moses Mzila Ndlovu ongumkhokheli njalo webandla le-ANSA uthe inkulumo kaMnangagwa iveze ukuthi uMnangagwa uzaqhubeka esenza umkhuba weZANU-PF okubandlulula lokudala inzondano.
Mina ngithi it's a good lesson to know people who got overexcited and rejoiced over removal kaMgabe and coming in Elokuven, which I support ukuthi Mgabe wayemela future, wayemela phana sizazithula sifuna phakathi. And so that is a rude awakening to all of us who got overexcited ngento le Elokuven kaMnangagwa le. And he is going to maintain the ZANU-PF stance over militant and confrontational.
Umnumzana Mthokozi Sindebele osebenzela inhlanganiso ezizimeleyo uthi inkulumo kaMnangagwa itshengisela ukufuthelana alakho lokufisa ukuphindisela ngemva kwengxabano ababelayo lelinye ixuku leZANU-PF elithiwa yi-G40.
Isiphetho sakhe sitshengisa ukuthi ngumuntu efuna ukuphindisela. Simzile khuluma ngokuthi kasinemandi, khuluma ngokuthi the G40 kabhali lokhu lalokhuyana. Thina besikhangele ukuthi uzakhuluma ngokuthi ilizwe liyangaphi economically, njalo ukuthi amacala awetheswayo mayelana ngogugurawundi kuzadilwa njani. Besikhangelele kakhulu njengabantu bangapha ukuthi axolise ngendaba yazo ngama-allocations egugurawundi.
Esinye isakhamuzi umnumzana Mqondisi Nxumalo uthi inkulumo kaMnangagwa iveze ukuthi kamelanga uZulu wonke kodwa umele abantu bebandla lezanu PF kuphela njalo kanaki ukuthi ubekhuluma loZulu wonke njalo ekhulume ulimi lwakhe kuphela.
Kolokumuthi inkulumo kaMnangagwa yizinto ezingani zibe kwakha phakathi kodwa ke mina engikusolile ukuqala ukuthi kuthi yena ekhuluma lelizwe lonke ephosa ukuthi abantu asibe bonke abazilimi lwakhe okutshengisela ukuthi sekube wakhetha umhlobo wokuqala. Okwesibili, ukubeke kwabasobalala ukuthi kavukeni kamelanga abantu bonke kodwa umele abantu bebandla lakhe. Lokhu singakutsho ngenkulumo akade ezitsho yena. Okunye nje esingakutsho ngenkulumo yakhe ukuthi lo muntu okhanye ngami uba wamacefu kodwa-ke ngumuntu njalo ongathembiwe abantu asebenza lapho. Lokhu singibona ngokuthi uthe eqala inkulumo yakhe wakhuluma ngokuthi babevazama ukuthi bemphephuluze.
Umnumzana Christopher Ntini owenhlanganiso yemthwakazi Liberation Front uthe izolo uMnangagwa ubekhuluma labantu bomhlubulo owodwa njalo eqhubeka ngobandlululo ukuncindezela. Ugcizelele wathi uMnangagwa kumele azame ukubambana labantu beMathebele Land.
uMnangagwa akakhangele iluhlu zombili angakhangeli one side. Ngoba abantu bemathebeleni siyakhala sibulewe sibulawelwa ayihlobo zethu ezileleyo esibhalarhwe lakwezinye indawo. So njengomana la engwemiglenzi abantu bemiglenzi labemathebeleni babulawa ngenxa yokubana umbuso unganxanye. So kakhangela hlale phansi angayenzi lokhu esikuzwe kukhuluma ukuthi ukhuluma ngoluhlu lomhlubu lowodwa. IZimbabwe le igayisiwe abantu abantu abesithoneni kuphela, ngeyabantu beZimbabwe, Mtonga, Mkhalanga, Ndebele, Ndawo, ngeyabantu bonke.
Umnumzana Charles Thomas laye olilunga lemthwakazi Liberation Front uthe uzwa esesaba kulandela inkulumo kaMnangagwa.
Mina ngokaMnangagwa nxa kuthiwa uyabuza, uMnangagwa ulesandla endaweni yekukurawuntu. Mina ngomunye we-survivors zebhalakwe ngasila nzima ngesikhathi leso. Nxa kuthiwa ufakiwe ngizwa ngisesaba kakhulu ukuthi ngaphila kuphi umhlaba ngoba ngasila kanzima. Ngile nxeba lamanxeba lokhu ekuhlupha lama CT scan angu-24 kumele ukuthi ngangihaluswa i-operation esekhanda lami kodwa ngiyaswela leyo mali. Manje nxa esebuza sokuzamela ngibuyele lapha ekhona e-South Africa lami ngiyehlala, ngibona ngathi kungangiphilisa ngcono.
UZulu emhlubulweni weMathebeleland ulokhe efuthelene ngodwaba lwegugurawundi olungazange lulungisiswe ngesikhathi uRobert Mugabe ebusa. Umnumzana Mnangagwa ngomunye weziphathamandla zikaMgabe ezicatshangelwa ukuthi zaba lesandla kumbhuqazo wegugurawundi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Unobhala jikelele webandla elibusayo kwele South Africa ele African National Congress umnumzana Gwede Mantashe sechotoze indlela elePilitane elikhanya litakazelela ngayo ukuphuma kukamnumzana Robert Mugabe embusweni. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma emhlanganweni wabezindaba izolo unobhala jikelele webandla elibusayo kwele South Africa ele-ANC umnumzana Gwede Mantashe uthe njenge-ANC bayemukela inguquko ekhethwe ngabantu beZimbabwe kuthi intokozo etshengiswa ngamanye amazwe ngalinguquko iletha imibuzo.
Ngiyakhathazeka nxa labo ababethumbe ilizwe bethokoza kangaka nxa kule nguquko uzwekazi. Ngiyakhathazeka ngizibuza ukuthi bathabeleni kangaka ukuzwa ummeli welizwe lentshonalanga esithi manje sesizasiza iZimbabwe. Basiza iZimbabwe ukuthi yenzeni? Belukuphi lolo sizwe isikhathi sonke leso?
Ngemva kokuthiya kwamongameli Mugabe umsebenzi, umphathintambo weBritain umnumzana Boris Johnson uhle wathi akanasolo ngokuthiya phansi intambo kwamongameli Mugabe, wathi iBritain izimisele ukuncedisana leZimbabwe ekubuzeleleni umnotho lekuletheni umbuso okhululekileyo. Langamazwi ethulwe njalo umkhokheli kahulumende weBritain unkosikazi Theresa May. iBritain ithe ukuphuma kwamgabe sekuphendle indlela yokuthi kube nombuso okhululekileyo eZimbabwe. Kodwa umnumzana Mantashe uthi uMangoye uyasola esithi iBritain ibingaphi iminyaka yonke le ingasizani leZimbabwe. Isizalo seZimbabwe umnumzana Ngqakuthi Mabhena uthi akusiko kokuqala ukuzwa ukuthi umnumzana Mnangagwa ukhulumisana leBritain ukuthi incedise intuthuko eZimbabwe.
Esekunanzelelayo kodwa sibona ngani kuzangena ke lama British ukuthi ke bazafisa ukuncediswa ngoba kukhanya ama British abekhulumisana laye umnumzana uMnangagwa behlangene labo umnumzana uMorgan Tsvangirai okhokhela ibandla leMDC.
Kodwa ke ezinye izalwane zeZimbabwe zithi akulanto embi ngenkulumo yeBritain njengoba kuvele bekusazakala ukuthi umbuso kaMongameli Mugabe uyangcindezela. Abanye bathi amazwe afana leBritain lamanye anothileyo kuhle ukuthi kudalwe ubudlelwano obuhle lawo ukwenzela ukuthi akhuthaze izalwane zawo ukuthi zisungule amabhizimusi elizweni. Bakhona-ke abathi umnotho weZimbabwe waqala ukwehla ngesikhathi amazwe omhlaba eqala ukwethulela iziphathamandla zeZimbabwe izijeso zomnotho ngenxa yezehlakalo zokwephulwa kwamalungelo oluntu. Laba-ke bathi ukuvuselela ubudlelwano lobu kuqakatheke kakhulu ekudaleni imisebenzi okuyiyo edingeka kakhulu ekuthuthukiseni inhlalo kwaZulu. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo lwabesifazana sixoxa ngokwenzakala kwezombusazwe ikakhulu sikhangela okubhekane labesifazana. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi sizalethulila udaba lokugcotshwa kwamnumzana Emmerson Mnangagwa ngesikhathi kusenzakala kusasa emsakazweni we VOA Studio 7. Sizaxhuma ngumagagasi athi 909 AM, 4930-15580 laku 6080 kHz shortwave. Sizaqalisa ulethulela udaba lolu kusukela ngo-10 AM kuze kuye phela. Bukelani njalo laku Facebook ukhasi lethu le VOA Ndebele laku VOA Show.
Lingakhuthwa ke kusasa sizalethulela ke indaba eziphathelane lokugcotshwa kukamnumzana Emmerson Mnangagwa esesiba ngumongameli welizwe. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, siqale ngakhonapha kwele Melika. Umongameli Donald Trump unxome ibutho leMelika ngomsebenzi walo laye wazincoma emazwini akhe okunanza usuku lwekhefu leThanksgiving namuhla. Siye ngaseAfghanistan. Umuntu obebophele ibhomba emzimbeni wakhe uziquphule wafa labantu abayisishiyagalombili. Siziphetheza kwamanye amazwe ngokuya kwele Argentina. Sokusisetshelwa ukuthi abantu abangamachumi amane lane abasemkhumbini ohamba ngaphansi kwamanzi isubmarine bengaba sebephelelwa ngumoya. Ziyaphela eza kwamanye amazwe. Abinhlanganiso emela izitabane eGays and Lesbians of Zimbabwe bathi bamukela ngenjabulo ukuthi akukamnumzana Robert Mugabe umsebenzi njengomongameli yena obekade bembona njengesitha. Kodwa amalunga alinhlanganiso athi khona ezabona ukuba uzabaphatha njani umongameli omutsha umnumzana Mnangagwa. Kuviga uMavis Gama.
Abayizidaba nelaba bathi bajajuliswa ukuba usesukile esikhundleni yena obekhokhela ekuhlukunyezweni kwabo, esabalalisa umona obuqondiswe kibo kanye lokwenza santando kibo engalandeli imithetho. Osakhulayo uThomas Bere oyisitabane upha umbono wakhe.
Mina ukuresigna kukaMgabe ngiyakubona ukuthi uresignile, but as abantu abatsha ngibona ingane kuqakathekile ukuthi we cry out kune more omunye umuntu ongasikhokhela abatsha labo. Unlike ukuthi sihlokhe sikhokhelwa ngamaxhela, cause Mnangagwa lowo loMgabe vele ngaba kudala kuyafanana vele. Ichange yangikhona ngiyibona. Mina ngokubona kwami vele mbona ingane lapho into esiyenzileyo. Sikhiphe ibulule endlini, safaka iblack mamba.
UMusa Dube uthi akaboni kusiba lo mahluko ukuthiya kwakhe isikhundla uMgabe.
UMgabe singathaba sibisiphumile, but ama policies uMgabe kade vele wasebenza usebenzisa ama policies ezani PF. So to me I'm not going to be celebrating anything. Of course uMgabe kasimthandi ube senza ukwadala, but the main reason is not uMgabe. The problem in Zimbabwe is ZANU PF. Lokhu kuthona sitshelana amanga sijabula, it doesn't going to change anything. Imithetho iyahlala indlalo. Mnangagwa is a very big crook. Lisela elizwayo uthakathi wezigodo uyabulala, ungumbulali Mnangagwa.
Kodwa uStanley Karonga uthi inkinga eZimbabwe kungezinkokheli, kulibandla libusayo leZANU PF elilemithetho engalungelanga uZulu obalisa izitabane.
They don't include everyone. Owe Zimbabwe lapha ngithi, because as a ruling party. And then Mnangagwa, khumbulani ukuthi njani, nguye owayekhontrola igugulahunde ukuthi gugula amaNdebele. And then Mnangagwa loMgabe bayafanana. UMgabe njengade nika uMnangagwa ama-instructions ukuthi enza so. So bonke vele bayafanana, akula difference ekhona, akula mehluko. So yebo uMgabe uphumile esihlalweni, kodwa singathi lo ngenileyo manje uMnangagwa uzayenzani. The government entsha leza ngena ezakhethwa izayenza yini into ezingcono? Kuzavuleka yini ama-opportunities omsebenzi? Kuzatholakala yini imali elizweni lethu njengoba nako kunje? Who knows?
UNkosazana Sithembiso Mlawuzi yena uthi akaboni okutsha okuzenziwa nguhulumende kaMnangagwa ukulondoloza amalungelo oluntu, kakhulukazi kwezokuhlukunyezwa kwezitabane.
Isizathu kuyukuthi uMnangagwa umbulali. Kwathi kusenzakala indaba yegugu round, uMnangagwa nguye owayephambili. Ngesikhathi lesi uMnangagwa nguye owayenguminister we-defence forces, nguye owathumela i-5 brigade ukuthi abantu benjani bebulawe emathebelelendi. So ukuthi mina ngijabule khathi esingijabulele ukuthi konkona uMnangagwa sengu-president, kuyake sokufana lokuthi I am betraying mathebelelendi ngenxa yokuthi umuntu lo wabulala abazali bethu, wabulala obhuti bethu, osisi bethu, abazawethu, o-anti. Nxa sesikhangela futhi lama-recent events kwaba no-operation Mrambatswini, those were the very same people futhi abasipiyeheda ama-operations wona lawa, abantu bazala bengela ndawo zokuhlala. I-economy yawa eZimbabwe, abantu bona laba lababe ku-government, so kuyafana nje.
Kusukela ngomnyaka ka-1995 amalunga ale nhlanganiso ye-Girls bebethwele nzima ngomnumzana Mgabe, yena obebahlukumeza mahlayana engayifihli inzondo yakhe abeyiqondise kibo. Obengumongameli welizwe uMgabe wayetshotshozela ukuhlukunyezwa kwezitabane nguZulu kubangelwa indlela abekhuluma ngayo, befela ukuba yikho lokho abayikho. Isikhathi esiningi lokho kuhlukunyezwa kwakukhokhelwa nguhulumende, befela khona ukuba bayizitabane kungalandelwa okumunyethwe kusisekelo sombuso kwezokulondolozwa kwamalungelo oluntu, kungakhathalekile ukuba umuntu uyisima kanjani. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Siyabonga Ntombe Ndala, Mavis Gama. Abafundi bekolishi le University of Zimbabwe babhale imihloliso yabo namuhla ngemva kokuba imisiwe kulandela ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho. Kubika uMark Peter Ntambe.
Ikolishi le University of Zimbabwe lilembali yezifundo ezikhokhela ukutshengisela kundaba zezombusazwe. Ngomvulo, izifundo zitshengisele zisithi uMongameli Mugabe kumele asuke esikhundleni, njalo lonkosikazi wakhe kumele athathelwe isicoco se-degree elaliphiwa ngaleli kolishi ngokungacacanga. Unobhala jikelele wenhlanganiso emele izifundo e-Student Representative Council ekolishini lelo uMnumzana Tafatso Khonela uthi njengoba uMnumzana Mugabe esetshe washiya umsebenzi yikho bekhethe ukubhala imihloliso lamhlanje. Isifundi kuleli kolishi uMnumzana Mongi wabesuthungwenya uthi sebekhangelela ukuba uhulumende omutsha alungisise inkinga esibhekana lelizwe lezifundi.
Imali zangkhona ziyadula abantu abadala abalamali zokubhadala izischool fees. So sabe sigayela ukuthi esilisi uhulumende maybe angayi-reduce i-fees because i-fees yele besihlala silwisana layo ukuthi kumele iyehliswe from kudala vele about past 10 years. So sifuna employment, sifuna ukwehliswa kwe-fees, sifuna ama-good living standards njengama-students. And then okunye futhi sokukhalela kakhulu abantwana abangamankazana. Sifuna ukuthi i-government yethu yenze ama-policies that are going to take care of our sisters.
Utafadza uthi izifundo eziningi zigcina zidlulisela izifundo zazo phambili ngokuswela imali, ezinye zigcina zichiya kokuphela ukufunda, kanti ezinye njalo ikakhulu amantombazana zigcina zithengisa imizimba yazo lokwenza ukujene ukuze zenelise ukuqhubekela phambili zifunda. UPatience Sibanda uqhuba izifundo ze-masters ekolijini le-University of Zimbabwe njalo uthi njengowesifazana laye wadibana lenkinga efunda.
Mina ngifunde undergrad ngathala nzima kakhulu ngoba ngangizibhadalela ngenxa yokuthi abazali aba afford. So abazali aba afford ngenxa yokuthi situation ibivele injani inzima. So bebenga afford. So I had duty during vacation ngisebenze besiyenza lokho ukuthi ayisikorokoza le labhusi. Besisahamba siyegebha lokho anokugetshwa ngabesifazane irabhuli. Sikebhe then sizikwanisa ukuthi bani ngithole ifees at least ukubhadala half. Bekunzima sibili. But I managed to get some help from abantu abanye bengcedisa isho.
USibanda utho kwamanje ube lenhlanhla yokunikezwa ithuba lokuba ngumbalisi i-teaching assistant kuleli kolishi osokumenza enelise ukubhadalela izifundo ze-masters yakhe. Ekhuthaza uhulumende ukuba engena esikhundleni kanje evumeze izifundi ukuba zibe ngotitshala kundawana ezitsheneyo elizweni noma bengela zithupha ze-graduate certificate in education njengendlela yokuvula imisebenzi. UNtokozo Dubo uqhuba izifundo ze-biochemistry uthi abantu bangabe bephangisile ukujabula ngokwenzakalayo kwezepolitiki kuleli.
Sisale yenye inkinga futhi ekhona ukuthi we are still using the same constitution athi sitshenziswa president or before uyelo. Because singananzelela le constitution ekhona khathesi inika upresident too much power and siyazi sonke ukuthi ipower iyacorrupt and that power leads ukuthi even us as youth nxa sikhuluma singazwakali because yabekwazi ukuthi ule power to suppress our opinions.
Uthi bebhala imihloliso kanje uhulumende ongenayo kalungisise udaba lokuvulwa kwemisebenzi ngobunengi bethole labo amathuba.
If ama youth engathola imisebenzi bebe step, that's why ubona ukuthi even abantu abagugile abasafuni ukuretire emsebenzini yabo because ba provider for ama youth ama graduates abantu ababo. But if ama youth engathola imisebenzi kuzalethi ukuthi even abantu abana sebekhulile bekwanise ulokhuza ukuretire because sebekwazi ukuthi bakhona ama-youths abazabanakekela.
Ingcitshi kwezomnotho esikhulume lazo zithi abantu kukhanya bekhangelele okuningi phakathi kwesikhathi esifitshane, khona kuyinto engathatha isikhathi eside ukuba konke kulungisiswe elizweni, njalo kudinga ukwesulwa kwezinye iziqondiso ezingasebenziyo, njalo kube lokusebenzelana ndawonye ngokuthula elizweni ukuze kube lenqubela phambili. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Siyabonga jahelidala. Sesifikeke emaphethelweni ohlelo lwethu sihlobo esithandekayo. Asidibaneni kusasa ekuseni o'clock ngo 6 a.m. Silezi ndaba ngokwenza kala eZimbabwe sibuye sizoba lezinye ngo 2 PM. Sizoba ke lezinye ntambama ngo 7. Siyabonga lilalo livalelisayo muntungamili Nkosi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.